tiri kuno ku St. Julian ku South Africa kwa tanga tiri pa atinangoto mchurungu study tour ye IEC Independent Electoral Commission ye munomu South Africa tanga tiri delegation ya wano wakati wandei kupa ku Zimbabwe chinangwa che ducho kuya kuno changa tiri chokuti tizizeo nokuona avo kuti ve Independent Electoral Commission yo munomu South Africa vanombozvifambisa sei sezvo ivo vari kugadzirira kuita maelections avo musi wa May 8 gore rino. Saka yanga iri tour yekuti tidzidzewo tadzidza zvakawanda vachititaridzawo zvavanoita kugadzirira kwavanoita vachititaridzawo zvose nezvokuti kana bambutsowo kuvhota vanhu vanenge vachivhoteswa sei, nyaya yekuti kana marizalts achibuda anenge achizotumirwa kumasenders anozenge achizopatsanura kana kutepfenyura marizalts nenzira dzakaita sedzit. Saka tingangoti tadzidza zvakawanda zvokuti patapedza zuva rechipirira nhasi tanatsonzwa kugutsikana kuti kufamba kwataita kuuya kwataita kuno kwativhura pfungwa nekuti jekesa nezvimwe zvatasingazivi taakuziva.
Vazhinji vangada kuziva kuti zvinobatsira nyika nenzira ipi. Tichiona kuti Zimbabwe inotozoita sarudzo muna 2023, imi muri kuenda kunodzidza zvinhu izvi nhasi.
Zvinobatsira nyika zvakanyanya. Ndonga ndoda kuti vatereri vanzwisise kuti nyaya yemaelections muchirungu vanoti ivo election haisiri an event, it is a process. Ndoona sokuti ndodambudziko ratinowanzokusangana naro muZimbabwe kuti tinongozoti kana pane zuva ratarwa rokuti maelection achaitwa musi wakati ndopatotanga kuda kumhanya mhanya kugadzirira kuti zvinhu zvose zviripo here, maballot paper achazenge achigadzirwa kupi, masecurity features acho anenge akambomira sei nezvimwe zvakadaro, code of conduct dzevaanenge vachikwikwidza dzinenge dzichizogadzirirwa sei. Zvino nguva zhinji tinoona kuti tinozopinda maelection tisinawanatsogadzirira. Saka izvi zvinobatsira pakuti 2023 tingangoona sokuti kure, asi haandi kureba nokuti election iprocess haisi event.
Vagutu, chinonyanyonyotwa nacho musarudzo dzemuZimbabwe kupindira kwavanoti kunenge kuchiitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika mukufambiswa kwebasa neZimbabwe Electoral Commission, zvinhu zvokuti kana dai makaenda kunodzidza kune vamwe hamugone kuzvimisa izvozvo, zvingagadziriswa sei?
Izvo ndozvimwe zvatibatsira nokuti ndataura ini kuti pane vamiririri vemapato ari muparamendi, ini ndandakamirirawo MPCT. Izvo zvatipa mukana wokuti tizivane, tikurukurirane titi kana zvatigadzirira maelections tisangoita zvimwe nguva zvokungofungirana, nokuti tiye tisina kuwana mukana kana kuti mikana yekugara pasi tichionesana. Saka izvi tazotozoona kuti muSouth Africa ndozvavanogara vachiita, nokuti nhasi mangwanani patoo yadelegation yabva kuveANC ruling party vachitiudzawo magadziriro avari kuita maelections, nezuro takaitawo dzimwe pati inonziyo Freedom Front Plus vachitiudzawo kuti vanozvifambisawo sei. Saka taona kuti muSouth Africa vanogara mapati chero anokwikwidzana vachionesana, vachiita anonzi maliaison committee kumushati nawo kuZimbabwe. Asi nguva zhinji maliaison committee yedu anowanzogara kuita misangano kana election yava pedo. Zvinovo kuno kutaona sokuti vanotogara vachionana, vachitaurirana nguva dzose. Saka zvinobatsira izvozvo kuti zvinhu zvakaita sana political violence nezvimwe zvakadaro zvinozorerutswa, nokuti vanhu mune makuzivana kuti mukaona kuti imwe pati pamauda mota maposta yedu ari kubharurwa nebato iri, munongobatanawo parunhare mota koidi uya makomunisi kuinda muchiitawo zvakadai, mutaurirana pakunzwanana. Asi kana mukashaya mukana uyoyo ndo panozoitika maviolence nokutukana nokunyombana nezvimwe zvakaita saizvozvo.